Kune kune mufaro pachivanhu chedu tinoti mufaro singi kutaura mufaro wemhando yepamusoro tanga takazvitarisira imu yanga ichikwanisa kunge ichitiratidza kuti tichasvika pano asi patazopasvika ndiri kunzwa mufaro unobva pese pese munhu wese akapfeka girini ndaona kana guta redu manheru rinenge rakapendwa girini nemalights almost every building saka mufaro wacho uri kunatidza zvakanyanya kuvagari veguta redu rekiladhelfia state yedu Pennsylvania nevakatikomberedza vese vanosvika kwenyu kuna Washington DC and vana New York.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakave mutungamiri wenyika iyi wekutanga kuenda kumakwikwi aya eSuper Bowl. Munoona sei izvi?
Iri chekuona kwangu ndakazvifarira zvakaitwa nemutungamiri wenyika kuenda kunotsigira vatambi. Vatambi vachiona vakuru varipo vanoona ukoshi hwavo, vanoona ukoshi hwemagemu aya kuti hunobatanidza vanhu vari pamwe chete. Saka chinhu chandakadzidzamo zvakanyanya semunhu akabva kune imwe nzvimbo chero ndava mugari wemuno zvangu, asi zvakandikwidziridza ende ndinovimba zvakakwidziridza vanhu vose kunyanya ivo vatambi kuti vazoita simba rekutamba.
Pane urongwa here hwokuwanikwa muchifarira kuhwina kwakaita chikwata chenyu ichi hwati hwavepo, uyezve pazvakamboitika munguva yapfuura zvakafamba sei?
Nguva yapfuura pakaita zvakandishamisa zvandaisati ndamboona because nekugara kwangu kwandaita timu yedu yeEagles yanga isati yaenda kuSuper Bowl, asi ndakaona Philadelphia riri guta rakasiyana mazira andinoriita nguva yese nemufaro wandaisati ndaona nekuzara kwevanhu vandakashaya kuti atambe nyika yacho yose yauya kuno kuPhiladelphia. Urongwa handisati ndiri kutotsvaga mashudzwe kuti tinoita welcome vakomana vedu vevaripi, nekuti ndiri kunzwa kuti tichaita snow kutanga mangwana kusvika musi wamusi wechitatu. Ndaisaitira kuti tingangoita mutambo wacho pakati pevhiki tingana chitatu, asi hapasati pava nemaconfirmations. Asi ndinoziva zvangu kuti pachaitwa zuva rakakurisisa rinosanganiswa nevagari vemuPhiladelphia kuti tichitambire timu yedu. Pachaita mufaro wakakura zvakanyanya.